Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi weshondo kurume 31 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takachengetedza vanhu vepangangu zvakanaka, tichiteedzera tsika dzedu, tichishanda nemadhishe nenzvimbo iyoyo.
Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti kune vanhu 72 vemuZimbabwe vakaeredzwa nemvura vakawigwa kuMozambique mushure medutu mpengo kana kuti tropical cyclone Idai. United Nations younza rumwe rubatsiro munyika, asi vamwe kuchipinge nechimanimani vachiti ruri kunonoka kusvika kuvanhu. Imwe mhuri yekuZimbabwe yotsvaga rubatsiro kunoviga hama dzavo dzakapisirwa mumba kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko raburitsa padandemutande raro reTwitter kuti uwandu hwevanhu vakafa vakawigwa kuMozambique hwasvika pa72. Vanhu ava vakaeredzwa nemvura kubva kuZimbabwe. Munyika mune vanhu 100 nevasere vakashaya. Izvi zvave kureva kuti vanhu vashaya muZimbabwe nenyaya yedutu mpengo Idai vave 200 kana kuti 280. Kutsvaga vamwe 300 kunonzi kuri kuenderera mberi. Asi nasi rumwe rubatsiro kubva kubazi rezvevapoteri reUnited Nations High Commission for Refugees wasvika munyika kuzobatsira vakawirwa nedambudziko redutu mpengo ava muZimbabwe. Rubatsiro urwu runosanganisira migomo, magumbeze, mamosquito nets, mwenje inoshandisa zuva uye motokari rwauya nendege yekuDubai mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum vapa ndege yavo kuUnited Nations pachena kuti itakure rubatsiro kuenda kuZimbabwe. Urongwa hwekubatsira vanhu hunonzi huri kuenderera mberi kunyange hazvo vamwe vagari vekuchimanimani nechipinge vari kuchema-chema vachiti vari kunonoka kuwana chikafu nekudaro vave kurarama nemichero. Mukuzeya nezvenyaya iyi uye mamiriro akaita zvinhu kuchimanimani nekuchipinge, tabata gurukota rinoona nezvemagariro evanhu Dr. Sekai Nzenza.
Kuchimanimani kwakaitika dambudziko hombe kunyanya panzvimbo inonzi Ngangu, wapo pakaparadzwa zvachose. Ipapo takachengetedza vanhu vepangangu zvakanaka, tichiteedzera tsika dzedu, tichishanda nemadzishe nenzvimbo iyoyo. Vanoti vana Chief Ngorima nana Chief Chikukwa ndo vaitirairidza kuti kana tichichengetedza vanhu tinovachengeta zvakaita sei. Toita nzvimbo inonzi Risutu, apozve patakashaikirwa nevanhu vakawanda, vatakakwanisa kuwana takavachengetedza zvakanaka. Asi dambudziko guru ratakaitika ipapo nderekuti hatisati kana kuti hatina kuwana vanhu, nekuti vakaenda nemvura, vamwe vakazinobudira kuMozambique ndokwavakachengetedzwa. Saka kungangu nekurisitu ndokwakanyaya kusvika dambudziko recycling Idai. Asi isu seministry iri kushanda pamwe chete neMinistry of Civil Protection Unit, neMinistry of Public Service, Ministry of Water and Rural Resettlement, neMinistry zvakare yeTransport, tichibatsirwa neZimbabwe National Army, takwanisa kusvika kuvanhu vasati vawana chikafu.
Saka mati nhasi ndopa svika rubatsiro riri kubva ku United Nations rine ma mosquito net nezvimwe.
Aunza a whole plane ine ma ine cargo ine ma mosquito nets, ma jerrycans, ma tents zvese zvokubatira, not just ma refugees atinawo ku kutongogara camp. You know, we've got about 10,000 refugees kumidu sabi, and among them tine mostly ma refugees emuno East Africa.
Gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu, Dr. Sekai Nzenza, vari parunare muHarare. Tabatawo mumwe mugari wekuward 14 Chipinge East vaBrighton Nyanise Sunguro kuti tinzwewo mamiriro akaita zvinhu munzvimbo yavo.
Pari zvino hapana chati chachinja, tichingo takangomirira kutarisira kuti pamwe chikafu chingangouya. Vanga vachingotipromisa pandaifona navo, vanga vachingopromisa kuti vangangotipa pavhiki rikuteera irori.
Akauya apa ndiani apa?
Ndeve CPU.
Mati chikafu hachisati chauya, saka vanhu vari kurarama nei?
Vanhu vangu kungorama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo. Chimwe takangonongwa, chavangonongwa chaiyeredzwa nemvura.
Asi tiri kunzwa kuti pane vamwe vakapuwa matende vashoma, vari kugara kupi ava? Vakaendeswa kuzvikoro here kana kuti vari kugara padzimba dzavo?
Vakapihwa matende pari zvino vari kugara kudzimba kwavo, sezvo vanga vane mombe, mbudzi nezvipfuyo zvakangosiyana siyana. Saka kuti munhu abve pamusha pake zvino nesa angoripa mumamisha mavo.
Takanzwa hurumende ichiti iri kuda kuzotamisa vanhu. Makanzi muchatama here imi?
Hapana zvatati taitirwa kwedu kunoko.
Totarisawo pakanzi munofanira kunyora namazita kuti paonekwe kuti ndaanani vakashayikwa, nekuti vamwe vanhu vari kunzi vakaeredzwa havana kuzombobvira vaonekwa. Imi makaita izvi here, uye vangani vasiri kuzivikanwa kuti varipi?
Pari zvino muward 14 tinova nemunhu wana anoitwa Martin Mpango, asati awanikwa munhu iyeye. Ndiye atirikutambura kuti tomuwana sei, atiringotsvaga zuva nezuva bada tisikwanisi kumuona.
Takanzwa kuti pane imbwa dzinofunidza kana paine mutumbi wemunhu dzakauya kubva kusouth Africa. Hadzisati dzasvika kunharaunda yenyu?
Nharaunda yedu yeChipinge East hadzisati dzasvika pazvino.
Mati chikafu hachisati chauya, saka vanhu vari kurarama nei?
Vanhu vangu kungorama nezvishoma zvavangori nazvo nekungokumbirawo vamwe mumaraini kuti ndipiwawo mumaraini imomo. Chimwe takangonongwa, chavangonongwa chaiyeredzwa nemvura.
Ko, vana vari kuenda kuchikoro here?
Mimwe misha vana vari kuenda kuchikoro. Mune dzimwewo misha havasi kukwanisa kuti vaende kuchikoro.
Mumwe mugari wekuward 14 Chipinge East vaBrighton Nyanise Sunguro vari parunare kuChipinge kwakare. Vakidwo mujuru vebato reZANU PF ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa nezuro dzekutsvaga kanzura weward 28 kuCowdery Park muBulawayo. Vamujuru vakaita mavhoti churu chimwe chete nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. Vakateverwa namuzvare nomagugu Mloi veMDC Alliance vane mavhoti churu nemazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe. Bato reMDC Alliance, iro rainge riina kanzura akashaya munzvimbo iyi, rainge riine vanhu vaviri vakapinda vachikwikwidza musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzai Ruhanya, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuUniversity of Johannesburg muSouth Africa.
Todzidza zvakawanda chaizvo pasarudzo iyeye. Chokutanga ndechekuti musangano weMDC haudzidzi. Haudzidzi pakuti pese panoitwa maelection MDC ichisa macandidates akawanda. Seipapa payanga ine macandidates maviri, haibudiriri ruzhinji ZANU PF ndiye inohwina. Kunyange hazvo iye macandidates maviri ezanapa mavhoti ava anga asingakuriri wezanu. But nyaya yekuti mutori nedambudziko redivision rokusaiwirirana zvinoita kuti vanhu vasadini, vasaenda kusarudzo vakabatana, vasaenda kusarudzo vachikurudzirana, vachikurudzira vanhu vavo vachifamba neshoko rimwe. So nyaya yekuisa makandidati maviri maviri inyaya yagara irimo muMDC mukatara muna 2013 election pakajiwa MDC yambohwina. Inyaya plus vari too complacent. Vanofunga kuti vanhu vanongovada chero vasina zvavari kuita chero vari kuita zvinhu zvisina maturo zvisina musoro vasingabatanidzi vanhu vasingati performance vanongofunga kuti vanhu vanovada nokuti zani yaora asi chidzidzo chatinofanira kudzidza ndechekuti kukonewa kwezani hazvino kugona kwemdc hazvino kuti kana zani isingagoni zvorovati mdc ndiye inogona saka mdc haifani kungonzi ialternative yokungoti hatidi zano vanhu vanotaura kuti hatidi zano because mdc inokwanisa kuita zvakati yakabatana haiti mhirizhonga inoenda necandidate imwe but havaiti izvezvo
tiri kuonawo kuti makapinda mapato akawandisa zvikuru pane vamwe vasiri kukwanisa kana kudarika kana zana chairo pavanenge vachipinda musarudzo idzi zvinobatsira here kana kuti zvinongoitwa hazvo kuti utongo hwejekerera hungamise munhu
haiwa utongo hwejekerera zvirei kana macandidates 18 kuamerica kune utongo hwejekerere makamboona mapresidential election okuamerica ane macandidates kana 6 kana 3 chaiwo kana 4 asi america haina jekerere totarira kuna nabritain kune conservative party nelabour party vanhu vanoenda kumaelection okutsvakwa kuprime minister mapati maviri anozo kuti vanhu i76 hazvizvizvo zvinoreva quality yedhemokrasi
muzvina Dr. Pedzisa Rwanya ava ari kuita zvidzidzo zvepamusoro kuuniversity of Johannesburg vari parunare muHarare imwe mhuri yemuzimbabwe yaigara muwestern cape musouth africa iri kutsvaga rubatsiro rwekunoviga hama dzavo ina kumusha mushure mekunge dzapisirwa mumba vanofungidzirwa kuti vakapisirwa mumba vanoti vamaxwell mazungunye mudzimai vavo margaret vare nevana vaviri miriam natadiwa nashe vamwe vana vatatu vakapona vanonzi vari muchipatara pari zvino sezvo vakakuvara zvakaipisisa mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wemhuri muzvare patience moyo
pane mukomana vavaigara naye wechirudzi chesouth africa avanga vachinitsana naye saka akatanga kupisa imba akaitanga apisa imba yake asi ndobverabatira neimba kwanga kune vana saka mukubatira kwavakaita pari zvinozvozvo vachiri kutsvaga mukomana wekuti ari kupi asi pari kubudawo nyaya dzakatisiyanaisiyana nekuti pane ari kuti akaonawo achipisa manga makarara vana saka maitikiro azvikaita baba naamai nevana vaviri one anonzi miriam ane 17 years neanonzi tadiwa ane 7 years vakabva vatsvira imomo but masurvivors asara izvezvi vatatu pana vanessa ane 17 years ari kupahospital but akatsva 65 degrees and face yake beyond recognition ari intensive care unit then poti tatenda mutwin watadiwa ane 7 years kutsva kwake iri 40 degrees then mikaila 9 months kutsva kwake i 46 degrees vese vava vari kumabench unit
saka vakashaya ava vati varadzikwa here zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita
vakashaya vasati varadzikwa so far pandakataura navo pari kudiwa budget ye45,000 rand asi mari yatinai izvezvi i13,000 rand vatotsvaga rimwe rubatso rwe32,000 rand kuti vatore mitungi yavo i4 vaendeswe kuzimbabwe inoradzikwa kusanati
saka vanenge vachida kubatsira vanoita sei
vanoda kubatsira vanobatsira pane vanonzi rotani tasara naro ndiye anova mukoma izvezvi wemushakabvu anobatika panhamba dzinoita 0027 73 047 8196 0027 73 04 78 196 kana kuti dzimwe nhamba dzavo zvakare 0027 84 25 28 000 0027 84 25 28 000 kune vanoda kukwanisa kana kuisa maakaunti mavo vanoshandisa yatinoti kuno kusouth africa netbank bank ine branch code inoti 10 33 10 branch code 10 33 10 account number yavo 10 31 99 5978
muzvare patience moyo vachitaura vari parunare kuwestern cape musouth africa iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheyouth forum chatinopakurirwa namike hove
ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega ini ndini mike hove na asi mchirongwa tichiri panyaya imwe chete yatanga tichibata viki rapfuura nyaya idu tumpengo raka viringiza upenyu wevanhu vakawanda uko kumanyika land Cyclone Idai mchirongwa tinava Lennon Chizaza mudzidzisi weku St. Charles Luanga Secondary School uko kwakashaya vana vaviri vakaurayiwa nedombo rakadonha pamusoro pedormitory yavo izvo zvakakonzereswa nedutu mupengo muchirongwa chedu chechidiki chirongwa The Connection chatakatepfenyura nemusi wechipiri apfuura vachizaza vakatsanangura kuti chii chakaitika uyezve kuti vana vakazobatsirwa sei vhiki rapfuura iri takanzwa musangano weZimbabwe Psychologists Association pamwe chete nemusangano weCrisis Support Center vachiti vachatanga chirongwa chakanangana nekupa vanhu vakafanana navachizaza counseling ngatichiendai kuna vachizaza kuitira kuti tiendere mberi nenyaya vachizaza ndino mugamuchirai muchirongwa
nofara nekuti gamuchirai muchirongwa
vachizaza totanga nekubvunza nezvemastudents mastudents enyaya ari seiko
ya izvozvi zvevese vari kumba probably after counseling takamboita navo mamessages atiri kungowanawo from parents who we communicate with vanenge vachingotova vana vari vaite ndevamwe wacho vaakutarisa kuti vange vachidzoka kuchikoro
takanzwa musangano weZimbabwe Psychologist Association pamwe chete nemusangano weCrisis Support Center vachiti vanoda kukubatsirai pachezvenyu munochigamuchira here chirongwa chavo
patakatomboita first group counseling nevana vese vakange varipo and ndakagarawo mugroup counseling yavakaita iyoyo ndiri kuside zvemaparents vakangokumbira consent kumaparents ekuti vange vachikwanisa kuzobatsira vana further of which maparents ese akabhuma tikatongozvitsigirawo sevadzidzisi sevararidzi vevana kuti chinhu chinobatsira kuti vana vese vange vachiona that form of counseling kuita kuti zvisavezvove zvinovanetsa mangwana at least when learning begins vese vanenge vaine settled mind isingachafungi zvekumashure isina kutya zvinenge zvakaitika kumashure even nesuwo vararedzi vacho tiaifarwa kuti iyo pavanenge vachiuya chizobatsira vana nesuwo tichitaurawo navo zvinonge zvichizongotibatsirawo kuti tinge tichienza mune environment yakanaka tese isu nevana
aiwa tiri kunzwai sezvo vana ava vane mazuva akawanda vasina kuenda kuchikoro makatarisira kuti muchange muchivabatsira seiko nezvidzidzo zvavo
chimwe chishuviro chatanga tiri kutongoda chachi chekuti since vana vagara kwengo yakareba vana vedu vakawanda vanogara kuHarare mabhodha saka tanga tiri kutsvaga patingati tikakwanisa kuwana zvakaita muHarare mavanogara pari central pavanokwanisa kuuya kunyanya kubva musi wa21 kusvika musi wa26 at least tinenge takavha 2 weeks dzavanga vakaluza plus at least o 2 weeks zeholiday yavo kuita tinge tichibata zvavakaluza zvaifanira kunge vakadzidza
aiwa tiri kunzwa zvakanaka vachizaza petai chirongwa muchiudzawo mhuri yeZimbabwe chikumbiro chenyu chikuru chamuinacho
ndingati chikumbiro chingatodiwa ndingangoti dambudziko ravakasangana naro vakawanda vavo zvinyowani vanonga vamba vakambozviona zvakava zvinyowani kudai so vamwe vacho vakabatikana zvikuru nekushaya kweshamwari dzavo dzavaidzidza navo counseling yatakaita yekutanga ndiri kuona seisina kukwana tange tichikumbiro chekuti vanokwanisa vapiwe mubvumo yekuti vange vachivabatsira vana but vana ava vabatsirwe vari panzvimbo 1 ndanichiona kuti like vamwe vakati anogona kunzi atransfer aenda kune chimwe chikoro as long as mwana uyo asati abatsirwa through that form of counseling ari kune chimwe chikoro zvinogona kuzongomunetsa futi pfungwa dzinogona zvekuzoramba dziita replay zvinhu zvakaitika kumashure zvenhu zvomukanganisa kudzidza kwake
aiwa vachizaza takunzwai zvakanaka tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
aiwa maita basa tinotendawo nekunge muchishambadzawo dambudziko redu timatimana ose enyika dzose kuti tinge tichiwanawo rubatsiro vana vedu vakodzokera kuchikoro vagodzidza zvakanaka
aiwa tinotenda makateerera chirongwa chedu chevechidiki chirongwa chamunopakurirwa neni Mike Hove nhasi muchirongwa tanga tina vaLennon Chizaza umwe womurayiridzi wekuSt Charles Luanga Secondary School chikoro chakabuda munhau apo vadzidzi vaviri vekuchikoro ichi vakaurawa nedombo rakadonha pamusoro pemba yavo yekurara izvo zvakakonzereswa nedutu mupengo Cyclone Idai nguva ndiyo yadyanana ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection muineni Mike Hove vanoda kukurukura neni ndiripo patwitter uyezve paInstagram @bigmike3 bigmike3 ndiyo username yangu aiwa muri Zimbabwe ngatisanganei pa Twitter uyezve nemusi wechipiri pachirongwa chedu cheve chidiki chirongwa The Connection anokoneka ine mufaro ndine wenyu Michael Ove bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa nhau kana timbonzwa chirongwa chechitendero chatinopakurirwa natanonoka wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndinovimba makasimba henyu. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Bhuku rezvakazarurwa kana kuti Revelation ibhuku rinonetsa vazhinji kurinzwisisa kana kurishandisa. Nhasi tine tarisiro yekuti Reverend Fatima Garikai veUnited Methodist Church muHarare vangatibatsira nokutitsanangurira bhuku iri kuti rinorevei uye rinotiudzei.
Bhuku raRevelations ibhuku rakanyorwa naJohn. Bhuku rinoburitsa the spiritual truth.
Sei richigozha kunzwisisa kupfuura mamwe mabhuku ose.
Ndofungidzira kuti John kana achinyora already we go to the book of John. Panonyora John anonyanyoburitsa the divine yanga iri muna Jesu. Ende nyaya dzake hadzizi nyaya dzino dziri easy kana kuparidza. Already need to go to the book of John. It's not easy to preach using the book of John because of it is so deep. Zviro zvaJohn zviro zvakavanzika asi zvaari kuda kuedza kuti zvibudiswe. Zvirikunzi John akaratidzwa, it's coming from Jesus himself, achiratidza kuna John through some angels. So zvinhu zvinoda kuedza kubudiswa zvichinongedzera the coming of Jesus Christ or zviro zvaJesu Kristu. Saka something like that is not necessary because of this dinyaya. This is the truth. And because tikuti rinoburitsa the spiritual truth. Therefore, zvinhu zviri so spiritual kazhinji kwachona hazvigone kungonzwisiswa nje. So you just need to go deeper to get to understand the book of John, the book of Revelation.
Ko mhuka dzinoshandiswa mubhuku iri pane zvadzinomiririra here?
Yeah, theologically mhuka dzese dzakanga dziri kushandiswa dzine zvadzinotomiririra. Like you find kuti zibukanana, those are those things zvavanonyanyoshandisa, mazishato machii. It's like showing us the future heaven, you know, kuti hell yakamira sei, it's like this. So it's like an analogy yavanoshandisa yekutiratidza nezvegehena. So they use the analogy using mhuka idzodzo dzatinonyatsonzwisisa nokunzwisisa kushata kwadzakaita. So they use those things like it's an analogy which they use.
Ndinoona sekuti vanhu vazhinji vanonetseka kunzwisisa bhuku iri. Chii chamungaudza vatendi pamusoro pebhuku iri uye kuti vangarishandisa sei?
Just like tichingotanga from chapter 1, patinongoona chapter 1 ichitotaura, vatendi they can relate to that, even to relate to their churches. Patinoona achitaura about the seven churches, those are the churches dzaakato minister iye, maybe after Paul he has passed on, iye akadziminista. And the anodzinzwisisa. And by that time, you know, those churches, they were so strong. They were so spiritual strong. But as we go on, dzakanga dzakuluza that spirituality yachona. So we can even relate kwa dhiri kuti isusu as churches, which is the church yatinga zvike relate to. Like ukata South Pai zvotaura nenyaya yema churches akanga ari kutimudza. Like we have the Ephesus, we have machurches akawanda aitaura. Number one, you know, by anongedzera machurches kuti aka backslide. It's like what we are doing, we are backsliding. And akataura zvakare nemamwe machurches ari kurarama ari under adulterers. Are we not seeing that the adultery is conquering my churches, my churches? Is conquering even to an extent of the even of corruption. You can even see that your even corruption yachona can be done even in churches. We can see Zimazafa, Ziriku Tonora, Ziriku Zia, Zimazakadin, Taka, what ended they can always relate again to those churches that were not you are happy, and even it can relate to your personality. Am I still so strong? Am I corrupt? Am I adultery? Am I this and that? So it still relates very well to us. The book of Revelation is always telling us, or it will be like this. And most of us as Christians, we don't want to live, to think about something bad which can come into our lives. We don't want to do that.
Say, wafundisi, vasinganyanyi kurishandisa mukuparidza kwavo, tichigonyanya kurinzwa buku iri parufu.
People think maybe it's all about parufu because it's always telling us, jopa takuta uravandu, muna achifa, afa, akutenda kumudenga. Maybe that's why they always relate the book of Revelation to the roof. It's not easy to tackle. It's very difficult. Or even when all the time paruku party, you find it sometimes avas so theologically. Avanyatori stimuza, wori udisa pachena kubunza, kamira seisi. Unona uti, arangoro waro wazaruna pati. Is this really what it means?
Netsananguro iyi yabva kuna Reverend Fatima Garikai ve United Methodist Church muHarare. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tinokunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombokupai zvabuda mimitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Capes United yarova Manika Diamonds 2-0. Triangle yaita Mangange 1-1 neNgezi. Kuchitiwo Wange yakunda iyo Yada 2-0. Herentals yaita iyo Mangange 0-0 neTel 1.
Ndanzwa nerekurira
Yesu
yapane watakuno kushira
watakuno kushira
Dianu watungamira Dianu wafunga nati chene seranzira
Chene zanzira
Hazite zembe nyama Chino te zemba pakatipe hana Choku ita apana
Apana
Mwafungo mirira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muna otifuzire Napanuru watamo Matora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya So matora mukoma matora mtazi yenama wanducha egona Misotu yanda chie manja tata ku Tumira ingi roze netonta ku Ilingozi taipaita atana
Kambo pano rwadza moyo kubva kuda mushakabu Oliver Mtukudzi na Winky D Tineurombo tati triangle yaita Mangange 1-1 Ngezi As triangle yakunda iyo Ngezi 2-1 Sezo kwa idea pera regati botari samsure na uja kare. Bazi rezo kuburiswa kwa mashoko rinoti wa numakuma sere ni waviri vya Zimbabwe wakaerezi kwa nemvura. Waka wigwa ku Mozambique mushire me dutumpengo idai. tabva tashika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri mosara muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.